manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi kuri musi wechishanu zita 10/2021 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC ndabuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Raychoto ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizviri muchirongwa chedu chanhasi sangano revarairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe rinoti denda recovid-19 razara zvakanyanya muzvikoro nyanzvi munyaya dzehutongo hwejekerere dzotaura kusakokwa kweZimbabwe kumusangano weUS Democracy Summit mitambo yenhabvu mishanu inomiswa nepamusana pedenda recovid-19 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC rimwe sangano revarairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe rinoti denda recovid-19 razara muzvikoro uye hapana matanho ari kutorwa ekudzivirira vana nevarairidzi vari kunyoresa bvunzo mutungamiri weptuz dr takafira jou vanoti pari zvino zviri kuratidza kuti zvikoro zvinodarika 250 zvine vana nevarairidzi vakabatwa nechirwere checovid-19 vachiti uwandu hwakaburitswa nezuro hunodarika zviuru zvishanu uhwo hunogona kunge huri hwemuzvikoro chete ngatinzwe hurukuro yavaita najonga kandemiri vestudio 7
muzvikoro hamuna kunyera zvakanaka pari zvino ndinoona kuti mastatistics edu akuratidza kuti zvikoro zvinopfuura 250 zvine vana navarairidzi vakabatwa necovid nhamba yatiri kutotaura ye5000 inokwanisa kunge ichitori shoma kune vakabatwa necovid muzvikoro chete dambudziko guru ranesa ndirokutoti even kana kuda kunotesta kunenge kuchirwara vana hakuchaiti asi tinenge tichitaura tiradza zvokuti zvinhu zvakanaka muzvikoro zvatinongoona kuti zvikoro ukaona tosvika more than 250 zvinotoreva kuti pasvondo rinouya tokwanisa kunge tava nemore than even 700 zvikoro zvinenge zvava necovid
tiri kuona kuti vana vari kunyora bvunzo munguva imwe chete yamuri kutaura kuti denda recovid-19 rasimuka muzvikoro pari kufambiswa sei kune vana vari kunyora bvunzo
vana vane covid vari kungonyora pamwe chete navavo vasina nevarairidzi vakawanda vovabatawo necovid nokuti vari kumanikidzwa kuti vaivhigirete vana vane covid zvikoro zviri kumanikidzwa kuti zvinge zvichitenga anonzi N97 masks nemagloves asi zvikoro hazvina kukuwana zvinhu zvakadaro mafamasi haana zvipatara zvehurumende hazvina saka zvinongoreva kuti zvinotoda intervention nehurumende kuti zvikoro zvibatsirike vana vabatwa necovid vari kungoudzwa kuti vaende kumba for 2 weeks vozodzoka havo vamwe vari muboarding vanenge vari confined muboarding but muboarding macho hamuna vakadzidzira basa rokuti vaone kuti vana vanorwara vangabatirwa sei nokuti varairidzi vakadzidzira zvokufundisa avo vanofanira kunge vachibatsira vemumadistrict vanenge vanetawo vakawanda vanenge vachingoti havana fuel yokuti vaende kuzvikoro pane zvikoro zvakawanda ndikataura mukwachiviu zvabata necovid nokuti zvainokolekta maexam paper pachikoro chine covid saka tiri panguva yakaoma inoda kuti hurumende ibvume kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka ende rimwe dambudziko rikune zvanda kuti hatitozi kuti icovid yekare here iyi iri kubata vanhu kana kuti ndiyo richiri kuuya iyi yatinonzwa kuti ine ngozi yakanyanya
tiri kuona kuti nhengo dzenyu vanove varairidzi vanga vachitiwo havakwanisi kunyoresa bvunzo zvakamirawo sei panyaya yebvunzo yamataura
ndozvavari kuita varairidzi wakawanda. Asi vazhinji vavo zvatirikutaura izvezvizvi vakatova macharge letters. Kune vamwe vanotya vakadzokera kuzvikoro vanoinvigilator. Asi vari kuzhamba vakawanda nokuti vakabatwa necovid vari pazvikoro vachiinvigilator. Vakawanda varayiridzi vakasunga chisungo chokuti havakwanisi kunge vachiinvigilator kusarirwako kuti vaita econtract nezimuseki.
Mutungamiri wePTUZ Dr. Takavafira Zhou vachitaura vari parunhare vari kumasvingo naJonga Kandemiri weStudio 7. Asi mutauriri webazi redzidzo yepasi vachaungana ndoro. Vanoti COVID yagara iri muzvikoro uye hurumende iri kutora matano ekudzivirira kupararira kwayo kunyange hazvo paita kukwira kwehuwandu hwevamwe vanhu vave kubatwa nedenda iri pari zvino. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
COVID yagara iri muzvikoro medu temu yese ino. Hongu kune mamwe cases atanga kuitika apa patanga kuita yatinoti surge or rise mucases ecovid, asi tiri kukwanisa kuzviriritira nekuzvidzivirira COVID-19 muzvikoro nekushandisa mastandard operating procedures edu uye protocols of World Health Organization. Mazamanishon akuendera mberi zvakanaka.
Tiri kuona kuti denda reCOVID-19 iri riri kukwira panguva iyo vana vari kunyora bvunzo. Zviri kufamba sei kune vari kuwanikwa vaine COVID-19 vachinyora bvunzo?
Vane COVID vanombonyora semanyorero avaiita gore rakapera vari muisolation vachiita kuti vasatapurira utachiwana hweCOVID-19.
Tiri kunzwawo masangano evarayiridzi ari kuti nhengo dzavo dziri kurangwa mabasa. Muri kukwanisa here kuwana vari kunyoresa bvunzo?
Hatisati tanyanya kunetseka nenyaya yekuti tiri tashaya maticha vari kunzi havasi kuitiveta. Tinofara chose, tinohwa manyukunyuku nekuti maticha edu vari kuramba vachienderera mberi nebasa kuti bvunzo dzevana vefomu 4 nefomu 6 dzienderere mberi.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vachaungana ndoro vachitaura vari parunhare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Nyanzvi munyaya dzeutongo hwejekerere dzinoti kusakokwa kweZimbabwe kumusangano weUS Democracy Summit wakatanga muAmerica nezuro munongedzo mukuru wekuti hukama hweZimbabwe neAmerica hausati hwagadziriswa. Nunurai Jena anotipanyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzemutemo Dr. Alex Magarisa vati kusakokwa kweZimbabwe zvinoratidza kuti hukama hweZimbabwe nedzimwe nyika hausati hwagadzirika.
Nyaya yekusakokwa kugungano rakadaidzirwa neAmerica inofanira kuongororwa takatarisa chido chehurumende yavamunangagwa chekugadzirisa ukama hwavo nedzimwe nyika nehurumende dzedzimwe nyika kunyanya dzekumadokero. Zvinotaridza izvo kuti ukama uhwu hausati hwagadzirika.
Vamagarisa vati Zimbabwe inofanirwa kugadzirisa nyaya dzekutongwa kwevanhu zvakanaka pamwe nekusatyora kodzero dzevanhu, izvo zvinoita kuti iwirirane nedzimwe nyika dzinoremekedza kodzero nemitemo. Sachigaro weplatform for youth development vaClarissa Maduku vati kusakokwa kweZimbabwe kunoratidza kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nenyika vanofanirwa kuita zvakawanda panyaya dzeutongi hwejekerere kuitira kuti vadanwe kumisangano yakaita seuri kuitwa. Vamadhuku vati kuti nyika ibatanidzwe nenyika dzakaita seEthiopia neMozambique, idzo dzakagara dziri kumashure panyaya dzeutongi hwejekerere mucherechedzo usina kunaka. Asi vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vati Zimbabwe inogona kunge isina kukokwa nekuda kwekuti inoonekwa senyika isingade kudzidza uye ine nharo. Asi vati Zimbabwe yaifanirwa kunge yakakokwawo kumusangano uyu.
Ngavadaidzirwe kune muzvakadaro, ngatione Zimbabwe kana seZimbabwe iri kupadza kuita utongo hwejekerere. kana kuche taurwa nyaya uche yeutongi electoral reform electoral violence constitutionalism zizobukri kama gaitiwe nukuti kana munu ane msikanzi kwa namwana wako ane msikanzi kwa wakwanisi kumutitisa asipu saka isusu kwa nachibwende kwa seri senyika ine msikanzi kwa senyika esinyatu kujisi ngati taitiwe kundimotashi kutawotitike chiwa na mkana kundita
inzo sino tigiri wane mchauri niwe battle no piki sare MGCT va witness Dube vanoti misangano yakadai haifanirwe kuenda nyika dzine maonero mamwe chete vachiti vakakoka vangadai vakaita zvinoitwa neUnited Nations inokoka nyika dzose.
Chekutanga ndechekuti kunenge kusina democracy conference kwacho kana kuchinzi kuno invite nyika dzine maonero anofambirana nenyika dziri kukoka dzacho kuUnited Nations kunongoenda nyika dzese one.
Vachitaura pakuvhurwa kwemusangano uyu nezuro munyori wepasi mubazi rezvekuchengetwa kwevanhu utongi hwejekerere pamwe nekucherechedzwa kwekodzero dzevanhu muamerica kana kuti Under Secretary for Civilian Security, Democracy and the Human Rights Uzrazea vakati zviri pachena kuti nyaya dzeutongi hwejekerere huri kurwiswa munzvimbo dzakawanda pasi rose.
It's no secret that democracies around the world are facing increasing challenges from new and novel threats. Countries in virtually every region of the world.
Hachina kuzwa divi rehurumende sezo mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vakindness paradza vati vaita mutete panyaya iyi vakatibate gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa avo vanga vasingadavire mbozhanhare yavo.
Iyo inoda mai Mutsvangwa kana kuti vashava Minister of Foreign Affairs. Ini ndaita mutete.
Musangano wemazuva maviri uyu uri kutaura pamusoro pekudzivirira utongi hwehumbimbindoga kurwiswa kwenyaya yehuori pamwe nekucherechedza nekuremekedza kodzero dzevanhu pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunura Ijena.
Nasi pasi rose riri kucherechedza zuva rekodzero dzevanhu kana kuti International Human Rights Day. Nyanzvi munyaya dzekodzero muZimbabwe dzichiti kodzero dzevanhu dzakatyorwa zvakanyanya mugore rino ra 2021 uye izvi zvakawedzerwawo nekuvapo kwedenda reCOVID-19. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Murongi wemabasa muZimbabwe Human Rights NGO Forum Vawilbert Mandinde vati kuvharira kwaitwa vanhu muZimbabwe senzira yekudzivirira denda reCOVID-19 kwakakonzera kutyorwa kwekodzero dzevanhu. VaMandinde vati sangano ravo rakabatsira vanhu vanodarika 235 vaipomerwa mhosva yekutyora mitemo yekudzivirira chirwere cheCOVID-19.
Mutoona kuti kana tiri palockdown vanochengeta mitemo mapurisa masoja vanenge vachipenga, vanobva vamberereka, vanhu vanenge vasina kusununguka kufamba zvakanaka, freedom of movement is curtailed. Panodiwa matsamba, vanhu vakaenda vachinyorerwa, mamwe matsamba achirambwa, takaona majournalisti achisungwa, apa vachinzi vakaburitsa maaccreditation cards dzakaexpire, apa kunopiwa maaccreditation cards acho kwakabuda gwaro rekuti izvo ngaashande iwawo nenyaya yekuti naivowo vanga vari affected necovid. Uye kutsungwa kwevanhu kwaiti shungurudza, I think dzakabatsira vanhu about 235 vakanga vasungwa for breaching maCOVID-19 regulations. Asi waiti ukazvitarisa zvacho ndizvo izvozvo zvekuti vanhu vaya vanenge vasungwa vamwe vacho vachisungirwa nyaya yekuti anga aibuda achienda asina tsamba, vamwe ndovaisungwa vachitoenda kuti vanotestwa COVID yacho, vamwe vaisungwa vachienda kuzvipatara.
Mukuru weZimbabwe Human Rights Association vadzikamai Bere vatiwo gore ra2021 ranga riri gore rakaipa zvakanyanya munyaya yekutyorwa kwekodzero. VaBere vati nhengo dzavo dzakanzwa zvichemo zvevanhu vanodarika zviuru zvina nemazana matatu nemakumi masere nevashanu, vazhinji vavo vari vanhu vakamanikidzwa kutama kubva munzvimbo dzavaigara.
Mamembers edu kuZim Rights vakarekoda maviolations anopfuura iwo 4385 akanyanya kuwanda maviolations anga ari evictions nemadisplacements.
VaBere vatiwo hurumende yava Emerson Mnangagwa haina hanya nekuzadzikisa chidzidzo chakaitwa nemutungamiriri wenyika chekuzadzikisa kuremekedzwa kwekodzero.
Maonero edu isu kuZim Rights ndeyekuti hurumende wa mnanga kwa haina shungu ne kuremekeza kwa zero zivan kuzitizo zwa waka itapa waka gazi wase mtunga meri wenyika kutivu wachangi wachizo wada kutu wangi wachiremekeza kwa zero zivan ajisi kuzadzi kiswa ne kutitukua na watu kushukuru wakwe kwa zero zivan kurugutu wa ramba kuchiendere ramberi vano chukura kwa zero zivan vanenge vadokumentwa havasi kusangana ne mutongo wekuti tingati unovatyisidzira kuti vasarambe vachityora kodzero dzevanhu.
Asi mukuru weZimbabwe Citizens Forum vaAlex Kandishaya vati Zimbabwe iri padanho repamusoro pakuremekedzwa kwekodzero, vachiti vanhu vave nemikana wokutsvaga vatungamiriri vavanoda uyewo kuenzaniswa kwemuripo pamabasa kuvanhukadzi nevanhurume.
Nhasi mukudzvanyirwa kwatinoita nenyika dzakaita sana United States of America, avanonoka vachiisa mari yekuti kodzero dzedu vanhu vatema dzidzvanyirwe pakuti hurumende yatasarudzai vanenge vachiti ngaibviswe. Saka tine zvichemo senyika yeZimbabwe, dai kodzero dzedu pachedu tiri kuchengetedza zvakanaka, pachedu tiri kuyamurana zvakanaka, asi kwaita vekunze kwenyika vari kudzvanyira kodzero dzedu.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende sezvo gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vanga vasingadaviri nhare mbozha yavo. Uye watina kukwanisa kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa. Asi amai Mutsvangwa vakaudza vatori venahusvondo rapera kuti Zimbabwe iri kuzadzikisa zvinotarisirwa pasi pezvibvumirano zvinobata nyaya dzekodzero dzevanhu. Zuva reInternational Human Rights Day rinocherechedzwa musi wa10 zvita gore rega rega, zvichitevera kutambirwa kwakaitwa chisungo cheUniversal Declaration of Human Rights chakaitwa neUnited Nations mugore ra1948. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Masagada norwira kodzero dzengochani anoti ari kutambira nemaoko maviri danho rakatorwa neBotswana rekubvumidza ngochani kuita zvadzinoda pamadiro ajojina munyaya dzerudo uye dzepabonde. Izvo anoti zvinofanirwa kuitwawo nedzimwe nyika dziri kuchamhembe kweAfrica. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Izvi zvinotevera mutongo wakatorwa nedare redzimhosva repamusorosoro muBotswana reCourt of Appeal mushure mekunge hurumende yeBotswana yange yaendesa sangano reLekgabibo kumatare edzimhosva. Mumutongo uyu vakati zvikamu zvinorambidza ungochani zvakadarikwa nenguva sezvo ngochani dzine kodzero dzadzo semunhu wese. Zvichitevera mutongo uyu masangano anorira kodzero dzengochani musade kusanganisira veGays and Lesbians of Zimbabwe kana kuti Girls akaita muonera pamwe chuma chemuzukuru mukutsvagawo nzira dzekuti ungochani huitwe vanhu vakasundunuka mudzimwe nyika dzemusadek. Mukuru musangano reGirls vaSamuel Matsikure vaudza Studio 7 parunare vari muHarare kuti vari kushandidzana neRehabibo mukutsvaga nzira dzekushandura mafungiro evanhu nezvengochani.
Isu semabato anomirira ngochani dzemuno muZimbabwe, zvinhu zvatagara tichikurukura nemamwe mapato akasiyana-siyana nedzimwe nyika dziri kubvisa mutemo kuti tiongorere nekuona kuti zvinhu izvi zviri kufambiswa sei, zvinokwanisika kuita sei, kunyanya mune nzvimbo dzakaita semuno muZimbabwe nekuti vanhu vachiri kuedza kuchengetedza chivanhu. Chimwe chacho chinoonekwa kuti chinombonyikidza vanga vanhukadzi kana kuti vanga vanhu vane ganda rakasiyana kana kuti vanhu vanogona vachirara zvinhu zvepabonde nekushamwaridzana vari vanhu vehatinoti same sex.
Vativo vanhu vakafanira kuziva kuti ungochana idzi nyaya dzepabonde chete asi kufambidzana kana kugarisana nemunhu wanonzwanana naye uye anokufadza.
Vanhu vanzwisise kuti kusununguka uku hadzisingori nyaya dzebonde chete, nokuti munhu kana achizvarwa upenyu hwake haungorarami uri nyaya dzepabonde. But iri kutaridzwa kuti munhu asununguka mune zvakawanda zvinova zvinopakodzero dzemunhu uyu kuti akwanise kuita zvakawanda muupenyu hwake. So kana kazhinji vanhu vachitarambwa vati igay sex yasunungurwa, handi gay sex, tasunungura vanhu neupenyu hwavo hwanofanga kurarama nokukwanisa kuita nekushava mabasa ese avanoda muupenyu hwavo.
Mashoko wa matikura tini rwona wa Bradley Fortune avo vanona nezvekuburitswa kwemashoko musangano rele Khabibo vachiti sangano ravo riri kushanda nemasangano akawanda kusanganisira re girls.
We share this not only
tinosangana mazano kwete nemasangano atinoshandidzana navo munyika medu chete asi nemamwe ari mudunhu kana mhiri kwemakungwa. Saka sangano re girls muZimbabwe rimwe remasangano atinofanana navo mazano mukunyanya munyaya dzekuti takagona semuBotswana kuti hurumende itipe kodzero dzedu. Kune zvirongwa zvatinoita zvinoita kuti tikwanise kupanga na mazano nemasangano anorwira kodzero dzengo chani.
VaFortune vati vakakwanisa kurwisana nehurumende yeBotswana kusvikira vapiwa mvumo yekuti vanhu vamwe chete vangadanana zviri pamutemo kuburikidza nerubatsiro rwaibva kusangano rinorwira kodzero dzevanhu uye utongi hwejekerere mudunhu riri kuchamhembe kuAfrica, the Southern African Litigation Center kana kuti SAOC. Mutevedzeri wemukokeri weSAOC chamai tambudzai gonere manjonjo vaudza Studio 7 parunare vari muJohannesburg, South Africa kuti kutyorwa kukodzero dzengochani muSunday kuri kuenderera mberi.
VeSAOC vane zvirongwa zvekubatsira vanoita zvehungochani kurwira kuchinjwa kwemitemo inovasungisa munyika dzeSADC.
Amai Gonese Manjonjo vakurudzira nyika dziri mudunhu reSunday kuti dzitevere gwara ratorwa neBotswana vachiti kusadaro kuchaita kuti zvirongwa zvese zvakatarisana nekupedza mukondombera zvishaye basa.
Kuchinjwa kwemitemo iyi kunobatsiridza paurongwa hwokudzivirira urwere nokupararira kushura matongo. Nokuti pari zvino vanhu vehungochani vanotya kuenda kunorapwa kana kuongororwa ropa nokutya kusungwa.
Chinyorwa chakanga chaiswa munzira inobva kuBulawayo ichienda kuPlumtree senzira yekukurudzira kugamuchirika kwengochani nevanhu chakabvarurwa. Kunyange hazvo veruzhinji vasingafarire zvehungochani, pamutemo haizi mhosva kuva ngochani muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mukuru mukuru wemuNigeria anoti vanhu vanga vaine zvombo varwisa musha uri kumaudza nyemba kwenyika iyi ndokuuraya vanhu 16 vanga vachinamata uye kupamba vamwe vanhu vakawanda. Mukota rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaAntony Blinken vasvika kuLiverpool muEngland nhasi uko vachange vachiita misangano nemakurukota ezvekunze kwenyika mugungano reAssociation of Southeast Asian Nations. Murwendo rwavo huchavasvitsa kunyika dzinoti Indonesia, Malaysia, Thailand neHawaii. Varimi vakawanda vekumasvingo vanoti vari kushushikana zvikuru nekunonoka kwaita mvura kunaya mudunhu ravo vachiti izvi zvichavhiringa gohwo ravo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera. Sangano rePremier Soccer League ramisa mitambo mishanu iyo yanga ichifanirwa kutambwa svondo rino nemhaka yechirwere cheCOVID-19 icho chabata vatambi vezvikwata izvi vakawanda. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wekumahofisi ePremier Soccer League vaKennedy Ndebele vazivisa kuti mitambo mina chete ndiyo ichatambwa svondo rino. Zvichitevera kuwanda kwaita vatambi vabatwa vaine chirwere ichi, vaNdebele vati nezvaitika izvi vatungamiri vezvikwata zvemPSL vari kusangana mangwana kuti vaone kuti vogadzirisa sei dambudziko rauya iri. Asi mukuru wePSL Medical Committee Dr. Edward Chagonda vati zvichanetsa kumisa kupararira kwechirwere ichi nekuti vatambi vari kuzopinda muruzhinji vapedza mitambo yavo. VaNdebele vati mitambo mina panzvimbo yemipfumbamwe ndiyo iri kutambwa kusanganisira uyo uri pakati peFC Platinum neBulawayo Chiefs muLuveve Stadium nesvondo. Bulawayo Chiefs haisati yakundwa uyezve ine mapoints mana yakaenzana neNgezi Platinum Stars iyo iri kusangana neHerentals muBaobab Stadium mangwana zvekare. Herentals ine mapoints yomana zvekuti murairidzi wayo Kumbirai Muti wekuziva anoti chishuwiro chavo kuita zviri nani kudarika zvemwaka uchangopera.
kubora zvakangonaka kushanda kuti uachieve zviri pamusoro dani zvawakamboita saka tariserwa ndeyekuti ndiite zviri better than zvandakaita last season.
Mimwe mitambo yabudirira kutambwa iri kusanganisira Chicken Inn ne Tenants Mbaba Field Stadium mangwana, pamwe ne Harare City ne Yada National Sports Stadium nesvondo. Zvichakadaro kuchange kuine makuwerere kuRealton Sports Club mangwana, apo vatambi vetsiva vari kurwisana pagungano retsiva rekugumisira gore rino. Murongi wemitambo yetsiva Vastalin Maumau vati varonga mitambo minomwe iyo iri kunganidza shasha dzemutambo uyu munyika.
Kunenga kune makuwerere chaiwo, tinenga tine mitambo minomwe ndinovimba kuti vanhu vachafara zvikuru chaizvo, nokuti vanga vane nzara, vanga vane havi yemutambo wetsiva gore rino.
Vamwe vatambi vachange vari munhandare vanosanganisira Mishek Kundwane, Anele Bafana, Romeo Chibanda, Jeremiah Mere, Tinofadzwa Chikerema, Mnyaradzi Marumisa, Marshall Shiri, Allen Green, Traimo Musira na Alan Piri. Vamaumau vati vari kuteedzera nzira dzese dzinodikanwa pakudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 apo vari kuita mitambo yetsiva iyi mangwana.
Tiri kuteedzera zvakanyanyisa mitemo inofanira kuteedzerwa nenyaya yechirwere ichi. Naizvozvo hatisiri kutarisira vanhu vakawanda vanodarika zana nemhosva yemarestrictions aripo.
Aya ndiwo makundano echipiri etsiva kuitwa gore rino, uye ari kupedzisa gore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Kurongwa chelive show kuna 8 PM tiri kutarisa dambudziko reCOVID-19 pamwe nezviri kubuda kumusangano weUS Democrats Summit. Tarisa zvandazviri munhau dzedu dzanhasi. Sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti denda reCOVID-19 razara zvakanyanya muzvikoro. Nyanzvi munyaya dzeutongi hwejekerere dzotaura kusakokwa kweZimbabwe kumusangano weUS Democrats Summit. Mitambo yenhabvu mishanu inomiswa nepamusana pedenda reCOVID-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana, kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC.
Ndokuizika tisenda baku VOA Ndebele.